abadera foni abhakati vana kuti kunhesha mwari urudera foni uchikara ndianongochitaura naye tikanzi akata ega ndambokata foni ati aho iri bhoo kubva ndazotora foni iye achiramba kundipa paswod nobva ndazoisa paswod yangu yandakaheka obva ndavhura foni yake obva ndaona kuti that guy wanga achitotaura naye is a guy wanga achitodanana naye ikatoti send me your pictures tichindirakuona the guy batinotumira mapicture ari pakawasha asi ndirikugeza mota uri kudzoka nhasi here kwezi pabanga akangouya kunyaradza obva ndanetsananetsana naye kuti zve 2 minutes obva ndazomuregerera ndamuregerera zvibva zvapera then ndapedza kumuregerera paipai tikaenda kuvik fos tikagara tikaita sei tadzoka ubva kuvik fos ndaingeja naye paipai kubva tatonzi tikunoona tete vake wasupose see anti vake 4 weeks back abva handiti takatogara paimanhero anzi aona iwo handichakuda handichatodana newe because of abcd chiao ndizvo iri bhosha mwari yangu bandarara mukana makusiyana bvamukainet hasha hasha chitasei ndopaipa wakatanga unifonerafonera uchitafadzo warueriisa manzi ndobva ndatomurapisa ndatoenda nai kubrodiometrical center abuda zvekuma6y nichimurapisa mande ndobva ndatomupa mota yangu tuesday wednesday thursday friday vanisungisa vatenda kukoti saturday makuseni vatapiwa bail speed apiwa bail obva ndanono panakapiwa bail nanoita sei vatotanga kutotaura tese bhoo ndakamutengera iwachi maperfume magudzigudzi tinongodhura totoite kuti munhu aite sei aonoti amusori ndapedza kumupa tumagudzigudzi totoya akabva enda kubedbridge ari kubedbridge ikoko nandatoti ano ukona iwewe ndatokutengera mota iwo at this juncture zvavanotengera mota ndati abva topiwa mota kubedbridge ikoko yana ndatenga nemaagents abva atotanga kufamba nemota saka wednesday last week manje azitanga kusabatika manje imwee kuti angotanga kusabatika manheru imwee vanati kunhaye wangu indawo siri kubatika kana kugara kuti pamwe mufesi wewo aimbodanana naye because mufesi wepadheni paanogara kati asi vadzokerana vanava because asi kubatika nandafonera mufesinati kunhaye shamari ndakakuti chia about samantha the guy suddenly started talking everything zvaachiitika murelationship yedu kubva vik fos up until to date ndandakata foni pepei ndopa ndakarova mota ndandaenda kuvik fos kubedbridge koke masikati ndakasvikakuona 1 am because anga asitori mubedbridge anga atori some 100 kg from bedbridge ari kubasa svika paipai abhara mbondoona kanandisamanza shuva shuvaere anzi hanisida kuone ndandadzoka kwaharari ndandaenda kwagutu ndatotengera mama wake kagrosari kemari yakati wandii ndandasiyira mari ndakati mozonomuona bedbridge ndavapa $50 ndandadzoka garegare 2 days ndandataura namudhara wake vatuyaundione ndikanoona kubhindura ndakadzoka ndakanoona tetezi yake chitungiza vachina vati aifanira kuona vabva ndavaona vandadzoka padheni anditi ndadzoka padheni paipai anditi zvapera apa mudhara wangu aimufanira everyday kugazi yangu aimufanira everyday munhu aminozvaaingoira mumitiro waaingoita nansiri kunzwisisa so iyo uyu munhu uyu is everything okay ndandangozvisiya ndangangozvibrusha off nezuro abva waita taenda kukoti taenda kukoti kwake ndotoshamisika munhu atoya nepeace order waya nepeace order yei peace order haanichatoda kutokuona padhuze kana kutasei kana kutoti mugume kana kuti ubate kana foni yake uchingoscrolla paanenge achikuradza something anga asi achatode anga atondivenga ipapo ndabva kukoti kwake zvikanzi munodzoka vabva ndapiwa masummons nainvestigation officer zvikanzi samanda ane mapepa akabva nawo kubedbridge atanzi tikusevhe ndikati hoho ndichaona na12 ndandaenda kumba vana samanda ndakapaka at a distance but ndichiona pane gedhi ravo ndakapaka at a distance ndakapaka at a distance kudaro ndopa ndabva ndazo akazouya kuma5 nesista yake auya kuma5 nesista yake haana kumbopedza 10 minutes ari mumba that guy uya uye ndakabva ndamuziya ka nemota yake yaakamhunitumiraya anga ari pagedhi pana samanda batomutoro bvaenda yose kuloji hamene kwavakaenda ndandatomufonda ndati but iwoona iwewo ka une mukadzi and ava vasikana ava ka vanenge vatori vanhu kuti tichida kutotaya navo life andoona
vakadya mari dzedu vakaita sei vakaita sei iwo then ndopaunouya uchiita zvauri kuita usadaro vatanga kudonifopotera achitaura zvaanoda he ndinaye titsvage uya patiri ita soita 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 anati oraiti iri bhoji iri bhomu dhara asi makuseni andamuka samanza abva atanga kuramba achifonera fonera bradha yangu anokumba kwedu achiita sei achiita sei of ichinini nezvero manheru when I realized kuti zveshuwa this person is sleeping around again ndakanati nandichada saka ane mari yangu yanga atori nayo kusvika ma2.3 kati uona iwewe from the onset paukaona kuti hauchada nezvangu you're not even supposed to accept goods from me ende pamwe tikaita isinatozombosvika pakutaura kana kusvika pakunetsana kwati kutoita izvizvi you took goods from me and that meant kuti inini you were giving me hope kuti there's going to be us somewhere somehow someday but after ndarealiza zvemupesi uyu handichada that's when I had a few clothes of her ndovanaenda kubasa kwazo ndovana anozvisiya nemapiritsi nemachichii zvavaitora kubasa zvimalubricates zvimachii ndovana vaudzanati ndanetsana nani nemunhu uyu izvi ndozvinhu zvake ana mai kubasa koke pavaona kuti kune mapiritsi obatati mapiritsi aya nemalubricates aya nemachichii ndezvekubasa kaivi obata iwo saka iwo wazviwana kupi tada kutokusungisa nati mai zvinhu izvi ndozvipiwa nasamanza ndopa wabva wamufonera zvikanzi uri kupi hamana kuataura bvoisa foni paloud nopatanga kuvadza zvikanzi ndatosvika kumba ndaenda mutown ndaenda kuhighlands police kanzi udaenda kuhighlands police pane maripota ada vatominyepera zvikanzi pane maripota ada kungotarisira wakanyora zvisiri izvi abva ari it's fine I can come don't worry abva ndabuda ndikati imy excuse ndovanasiyira nhamba ndovandabuda manheru not manheru saka mota iyai yazongopfuurani pamberi pangu zviri superstitious zezvekuti yanga ichimhanya ndovandatanga kuiteera ndichiiteera ndovandasvika nayo kumbare saka pandaona mota iyai yaikuenda kumbare that's when I realized kuti vanhu ava vari kuenda kumba kwanani kwana samanza andiwaona vandati iri bo pesa pam talking to the sisters naiye pfani yemwe anonzifadzai the first born tikuonesana kati tikutaura zvati kutaura vachindipopotera vachita sei vachita sei iye samanza achitaura zvemapayment plan andothat nini kada it's okay nini chanoorai mari yangu and probably pamwe newachi yangu yandika kutengerai because inini I was buying you ndichitokuza things are going to be okay owachi ochi zvikanzi it's fine ndivachituka to sapa ndazosvika pagate pavo manje ndazosvika paparoad pana Simon Mazorodze ndamuona ine kamunin'ina kakafadzi vari kakepi vari two zvapanda panati kosamanza zvofamba sei wakandiramba kuti udanane nemurume wemunhu here ora chinduza kutikuita sei nezvemari abva atanga kumhanya utanga kukandakana matombo ndopanda pandatoti imbomira samanza angasi tomboda kunza sii zvekumira nekuda sei sei inose munhu wanga ari in his emotions and feelings ana ku ridza puti pangavari ipapo ndichishudha pangavakabosangu vakaita vakabatana nekamunin'ina kake vakabata musoro ndobva ndazomutsa mota ndobva ndaenda kumazoe enonzi ndanoenda kubhindura saka paonzi pane munhu andakamirira mubhindura ndoda ndipe a few things bcause kumba ndatobva makuseni ndichitovaudza kuti handisi kudzoka chichichi ndakavaudza ndichitovabva ndaivanyepera kuti ndikuenda kuchina kubasa ndopanapa ndangoenda kwakunonzi kuchi ndaenda kubhindura kunokwandisa kubhindura iziso ndiri muna popgam mune pane mufesi wangu wandida kuona ribao Frederiberg ango ndiona chete vandaro wamota ndaenda kubhodha kumaundaro ino ndoti panonzi kwana 6 o'clock I think ndinge ndisachatowaniki ndaenda Yeah, I know I acted out of emotions, it's wrong and but zvakandikurira zvisingaiti ndidzimwe hasha dzachina dzandakatowana dzati dzekuti after everything that I tried to make things right ndakadriva Zimbabwe yese ndikaenda kwagutu ndakanotengera mai vake grocery $200 ndakabhadharira munin'ina wake fees ndakamusira R6,000 pachina paakaramba kundiona nendo bed bridge last week ndakamusira 6,000 ndadai ndakanoona baba vake chevo chevo kubhindura kwavanoshanda nekugara ndakanoona tete vake vanoona tete vake kuchitungiza. I really tried everything, and the way that she was now acting, those are the ones with the Rahasha. Because Nini, when I talked yesterday to my brother Nyasha, I did wangu to Bangladesh too. I had to tell her that she's not the last born of the world. I was like, Zara and Samantha, Angas no more, and Akazudi, and the other ones in the Pengis, but I don't know. You know, Mingamaga Krika, and they like that. Mimango Krika, Mango, Fire, which we ran. So, I got times when I walk cockle, there's one of my options. And the guy just last month, for total jobs, I got a job with USA. Fire Patatus in the because of this. I've got a new job, but I'm not willing to go for the job because the. And Sandra Rodana knew. I can only leave Zimbabwe and Rodana knew in the charter so that you follow me in a spousal visa. I turned down the offer. The others, the Aga, and when did I eat a good effort? Since I said, the Anish Muslims are with Kumbawagi. Amen, man. Sarah's with a bow. I know that Kanganisa and the Tadza and the D and what's up, I'm really sorry. May you please forgive me. I know I was really, but I'm sorry. I was just too much into my emotions. I tried a lot. Baba Nani sana Samantha 3 weeks back kushika pari nasi. Ndatambisa mari inosvika zvokuma 3,000. Ende 3,000 ndakatanga kuda kuiflash chero pane mumwe musikana akanaka anenge pokelo. Anogona kuti munhu pa benefit of doubt kana for a month or two because mari iyo yakawanda. But yes, I'm going to marry damage control. I'm going to get this. I don't want to say eight times. It's a Samantha. But the way she was now treating me, and also the woman, I know she got back with the. I know good damn bit I married me. Yeah, flanker life. Yeah, go. I'm missing the Rwanda. I've known this from Mushi. As the later is good for my mother, the one that Kanganis. Kangans of Sangaiti. Nezuro JJ, I'm going to be paying. I have tended them town. I can't marry 2000. I was just frustrated. Sagaka, I can't get to move on. I'm going to pango, manage chief. Sagato Mundi relief for a few seconds. The Vandas Ungo, Sigaparinas. Sara Papa, I'm in Pindura. Moto yangu ya ndina yaka kwanza ngo badaro wakana a small amount yutu kwanza uyambuga. And I start all over again. Giri somewhere away from this place.